ndafara nekuti kuna kuti direction yava kuenda yakasiyana nenguva dzapfuura zvipachena kuti varikuedza kudhila nenyaya dzeexpenditure kushandisa nekutambisa mari kwaisamboitika kudhara varikuedza kushanduka maitiro avo zviri pachena varikuedzawo kudhila nenyaya yecash crisis nekudivida kwavaita maaccounts enos maRTGS nekuringfencer foreign currency zviri pachena kuti pavakauya kuno kuamerica mainvestor anga achivaudza kuti kana tichisa mari yedu muzimbabwe inobuda sei and vari kuedza zvikuru kuti varingfence iwayo madhola anenge achipinda kuti kana achipinda kuti akwanise kubuda akwanise kushanda muekonomy
chimwe chezvinhu chamafara nacho chingaita sechipi
chimwe chandafara nacho ndechekuti focus yavo ndingati main focus yandafara nayo ndeyekuda kudhila nayo nenyaya yezvikwereti and vapa timeline yekuti I think 6 months to a year vanenge vaakuedza kukiya maariya zezvikwereti chikwereti ichocho ndo chiri kukanganisa abhiti chedu kuti tikwerete imwe mari nekuti futi investment ipinde munyika saka ndafara zvikuru ndichivanhu vavachitaura kuti vachirikomita kuti vachatageta zvikwereti izvozvo zvirelated kune zvikwereti is kukata kwavanenge vachiita expenditure ndafara futi kuna kutageta kwavari kuita kuattracta tax revenue nekuwidena net yedu yetax pakuwanawo matax kubva kuinformal sector because you know informal sector inenge yatokura kupfuura formal sector saka tax itoa yavaisai on matransfers ichabatsira zvikuru hopefully mari yacho kana ichipinda vanenge vachiishandisawo zvine musoro
mungatiudza kuti chamusina kufara nacho chii
chandanyanya kusafara nacho nyaya yekuti mapolisi avo both fiscal nemonitory yabuda ndirikunyanya kunzwa bias towards export sector vari kunyanya targeta export sector sikuru and I feel nyaya yedomestic production neconsumption hazvina kunyanya kubuda zvandanichida kuti zvibude kuprioritiza kwacho kana zimbabwe iri kuda kuita middle income economy by 2030 middle income inobva pakwereta kuita vanhu mari tichitenga dzimba tichitenga mota and so on and hatikwanisi kudaro kana tichanza foreign currency US dollar inoomesera maconsumers and inoomesera futi madomestic producers
munoona sekuti nyika ingabudirira here nenyaya nemari yokukwereta
kwari zvino hatibudiriri nenyaya yekuti tine zvikwereti zvakawanda ivo varidzi vemari vanokweretesa vanenge vada kuona kuti tichaita sei I can say over the next year pakurestructure zvikwereti zviri nekubhadhara maariya zvezvikwereti vasati vatanga kupa zvimwe zvikwereti pamwe tingawane mari kune machinawo nevamwewo but mari dzacho dzee dziri shoma
kana makatarisa zvavataura zvese nezvirongwa zvese zvavati vari kuda kuita munoona sekuti zvichakwanisa here kusimudzira nyika kuti iende mberi tichienzanisa nezvairi pari zvino
tichatanga kusudurudza nyika mbichana tichaonawo pane mavhiki anotevera kuti market inoreacta sei maindustry anoreacta sei mainvestor anoreacta sei on its own mamezures avataura aya are not enough chiri kudiwa munyika yezimbabwe in addition to mamezures avari kutaura is comprehensive mareforms on doing business